Neti shano, maskati. Ngati after 12, taito ngofamba oti chipinda mutaoni. Saka tichipura, tesapura nepa harvest house. Munzira yedu ye kupinda mutaoni, chipa kubasa. Saka ndoku wana kutipanga pane demonstration, yanga iri kuitika pasi ipapu. Mamo, mamemba yepati angachi demonstrator, yeku sunning deal constituents. Saka ndoku batamira oti, katanga okuda kutora story kuchichiri kuitika. Saka pane wamo wakazondi kumbira phone kuti aiwa. Saa tora mapiks and saita sewe security wakawari po epapu. Ndoku pandara mbako wakai dane phone ya chipandakara mbako watambiza phone. Nekutima mapiks azwe sendika wawo za kutindiri mtapiwe nao. Ndoku pavanda tonze kwa mkati. Muma office pandai tonze wa pandai rowa msoro. Tika tonze kwa mkati. Ndoku pakara mba washindi rowa mkati mumu office mumu ground floor.
Muno ziva ere kuti ndiani chaiye anga achikurova ipapa.
Kana ndikavaona vanhu vacho ndinovaziva pati ndanga ndisingavaziva pati vemo pati vanofanira kuvaziva because hakuna munhu akakutora panze asiri wemoma ukandoroerwa mukati ma security pasina zvanoita kangotari ndandione senge zvinoita because ndakandoroerwa mukati ve security vari papana chavakaita hapana akambozama kubatsira. Sara kwekuzoti pakazoti shikamari yangu andinoshanda naye afonera vamonzora pafoni ndopa vakazoti fika ipapo ona tikawana vamonzora pafoni ndova ndakazotaura nawo.
Wakaenda kumapurisa here?
Aiwa ipanyaya yacho tasati takasvika ikoko kumapurisa tichida kumboona kuti vanoita sei action ichatorwa nepasi tasati tikasvika kumapurisa kuona kuti vanoibata sei vanoenda sei nyaya yacho yezepati.
Sekuona kwako pangave nekumbunyikidzwa kwevanotapa nhau here?
Mapato kaya ndo mapato makuru aya ndo kwakatarisirwa kuti iko zvekusambundikidza majournalist zvinoenda nokuti ivo vanoita sei saka kana pasina matanhu avatora sepa kubva vadisciplina maofficials avo handioni kuti zvingazotibatsira sei isusu majournalist tichatoendera zvichienda kumberi.
Tinonzwa kuti iro bato reMDC tsvangirai riri kuti riri kumboferefeta kuti vaone kuti zvakafamba sei pane zvavati vataura nemi here?
Handisandawana any official communication. This is too fun, but